Pari zvino utungamiri wakamira wakati ini Sebastian Mubvumbi ndakafanobata chigaro chemutungamiri asi akasarudzwa kuve mutungamiri webato ndiPeter Ndlovu uyo akaita mukurumbira munyaya dzenhabvu muZimbabwe nekunze kwenyika. Tinafarai tafure nyika jiji anova mutevedzeri wangu Karisto Muchinjiko ndiye akafanobata chigaro cheunational chairperson Luelihe Bebe mukuru wemadzimai achiteedzerwa naronica Tekede. Byton Chipfu ndiye mukuru wemayouth achiteedzerwa naBekitemba Swela. Sidin Chabamperu ndiye mubati wehomwe.
MuZimbabwe mune mapato akawanda ezvematongerwo enyika. Imi sei makafunga kuumba renyu bato? Makashaya vekushanda navo here?
WaZulu, isu takafunga kuparura bato idzva taona kuti zvakaoma kupinda mumusha womwe murume womuudzira zvokuita. Mapato acho haana kurereka zvachose. Pakuti mapato aise musoro pamwe kuti upenyu hwevanhu hureruke uye mamiriro eupfumi hwenyika hugadziriswe. Watungamiri wari mushishi kugadzira ramangwana remhuri dzavo. Ruzhinji rwevanhu ruri kungoshandiswa. Mapato mazhinji anonyepera kuti vanhu vati zvakati, vanhu vasina kumbodero. Vamiririri weparamende newematunhu vanoita zvokupiwa kuvanhu.
Zvii zvitsva zvamuri kuunza mudariro?
Isu seAll People's Party tiri kuti utungamiri haufaniri kusarudzira vanhu vamiririri. Vanhu ndivo vanofanira kusarudza vamiririri wavanoda. Chizivano chanyanya. Saka seAPP tiri kuti simba kuvanhu.
Makanyoresa here kuzeki?
Hongu All People's Party yakanyoreswa kuzeki 31 Gumiguru 2019.
Kuumba bato zviri nyore asi kuzowana vanhu vanokumirirai matunhu ose zvinenge zvinoti netsei mapato akawanda. Imi munofunga kuti mungakwanisa here kuti mukwikwidze mumatunhu ose enyika?
WaZulu, isu seAll People's Party hatiite zvekufunga, asi kuti nhengo dzeparamende nedzematunhu inenge iri hodzeko yemukaka unoraramisa varwere. Tinenge tiine vamiririri matiwi mana ose enyika nokuti ibato rewanhu. APP itsoro, madana adzo mhandara kuchera pasi norumuti. Zvinhu zvakarongeka.